manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mugano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court muBulawayo nasi ramisa nhengo 12 dzebato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change nedzimwe nhatu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare re-nomination court musi wa21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza4pm dzadarika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Ndlovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enhengo idzi musi wa21 na22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza. Nhengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veCCC varambidzwe kukwikwidza. Gweta range richimirira nhengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaliva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa zvinenge zvakakanganiswa, apa panei kuita vamwe vanopiwa kana yekuita zvisina kuzoiswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na4pm zvazvikoperawo na4pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikana kune rimwe zuva vachivhurirwa vachavarete. Saka vanofara nekuwani.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauri weCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nhasi varasa chikumbiro cheCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo, richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo nomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvazvisi kunyatsoburitsa humboo hwakauchirakidza. Maclients edu anga ari kunzizvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asi mwenengu ye Triple C angeri mudare paturu wa mtongo uyu wa Jameson Timber vauza Studio 7 kuti mtongo wa nasi uchapikiswa newe ruzhinji musi wa 23 Nyamavhuvhu.
Vanhu vanzi nasi awa nezeki ndevedu havasi vedu saka nyaya isu tichaipedzera musi wa 23 ku ballot box. Ma citizens vanoziva kuti makandidhesi avo ndevanani ndo vachanovhotera iwa. Avo vakaiswa nefazi nezanupf vachavhoterwawo nefazi nezanupf.
Pane vanhu vanodarika gumi nevasere vakanyoresa kuti vakwikwidze pasi peTriple C vasina mvumo kubva kubato iri, izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare dare electoral court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira, veLabour Economists and African Democrats, chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure kunyanya sevanhukadzi vari kuvavarira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wangu.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati richapa mutongo panyaya yavasevhia Kasukwere kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvazoiswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMunangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ingati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa nyangwe chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi, handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera nemunguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonerenyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwechidiki ndo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukona nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwawo zemberana neari kukonana nenyika dzakawanda dzinerubatsiro runobatika rwatsiri kupa kunyika dzirikwafa zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda muAfrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswana University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori, zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupihwa mari vaone kuti kupihwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yedu yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kuderedza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure, kana chikwama chehurumende chakura mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyori wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission, JSC, vaWalter Chikwana, vayemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veanticorruption chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tiine momentum yatiinayoiyeyo tichasvika napa100%. So tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana uori hunoramba huchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda, taona vamenshena macases anopfuura 200 vakainvestigeta icorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba huchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori, mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika. Asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika. nyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe vanhu vari kuzomburitswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichava kutaura nezake kuti uori uri kudzikira. Tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano weZAC uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti mataredzi mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu hwevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 Chikunguru. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muHarare nhasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanira kupawa kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanira kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecida zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mukana yokunge vachikwanisa kunge vachidecida zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu as mapolicy makers zvinhu zvatinongoita tichidecida takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoengenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe tichinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati, nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvave Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadhipatimendi eeducation kumadhipatimendi kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka, raramo inobatsira.
Muzvaye Musemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu, vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere, uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye Zema Kanzuru.
Kana mchida kunzwa na uze chokwadi, Tererai Studio 7, nguwa za 7 maneru, uye 6 mangwanani. Endai pa Facebook page ye VOA Shona, kana mchida kunzwa na uze nenge zichango burwa, uye kana mchida okupa fungwa zenyu pa na uze du.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto neZuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru we United Nations va Antonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika dzitore matano nechimbi chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International neZuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Zvabuda kudai High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zviri pachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kubva kwaitawo rimwe divi rerezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera irovo vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira, pindirai tinzwe.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu sezvati tuyesa hatina chokuita nezeki uyezve hatina chekuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari. Judhishari iri independent, zeki iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuzeki zvinhu zvinoitwa muparliament nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chichaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu dzekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika, vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
Vamambipiri manzwa Hanzi SANU-PF iri kunyanyotarisa nezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hachisi chokwadi kuti SANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa ine ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashandisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatiri kungoona tisetiza, hapana chinoshamisa. Ndosaka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gege, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare, kuzasizasi kwemaNekaland, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga bhiti, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiurani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinotuma TPC hadzichoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaita hori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamusana pebasa ravaita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopikwa kuro, nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe pari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yacho nayo kupedza machild marriage. Vari kushanda bhande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasingoziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira bhomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeyemhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paishu yemisindo icho sezanupier, we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi misindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira TCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vange vari parunare kuKadoma kwakare. Tombo tarisa mnau zemitambo makundano makuru emu tambo wenabuye madzimai kana kuti Women's World Cup. Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2. Uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0. United States chita mangange 1-1 ne Netherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA.